A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 5th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Tanono Kawande.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are looking at how the diaspora is sustaining the lives of friends and relatives back home following the current economic crisis.
The prices of basic commodities has continued to rise unabated, while salaries have remained dormant.
The rate of the bond, the official local currency, has continued to tumble on the black market, forcing prices to rise sharply.
Just this week, there was a raft of price increases like the staple maize meal, rice, sugar and salt, as producers passed on the increases to consumers.
Those with family or friends in the diaspora are now compelled to assist their folk back home because the situation is now difficult.
What are your thoughts on these issues?
To join our discussion on these issues, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming our shows right now on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe. Yebo kahambe zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu uhlelo lweDiaspora Forum lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Lamhlanje ke sikhangela umumo wezenotho eZimbabwe lapho iningi eselikhala ukubana intengo iyehlula uyayibambeki njalo abantu abalamali yokuthenga into ezimqoka empilweni yazo yabo ezifana ke lokudla. Yiko ke sifuna ukuthi sixoxe ngodaba lolu sikhangela abantu abahlala phetheya ke esizwa kuthiwa yibo asebe phathe abasebencedisa kakhulu bencedisa ke izihlobo labangane ekhaya ngoba imali esetshenziswayo e-bond note isisindo sakhona hayi sesibuyile asisabambeki kahle nxa ufuna ukuthenga ke into ezifana lesinkwa isinkwa $3.50 umuntu ke khonapho uyabehola imali encane kakhulu Mr. Wande.
Nasitoda kutarisa mamiriro akaita zvinhu. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira asi mari inotambirwa navanhu haisiri kuchinja. Saka zviri kukonzera maproblems ari quite obvious atinenge tichingoona tese. Ndo zvatiri kuda kuti titaurirane nhasi tinzwe kuti munozviona sei, munofunga chinyi. Varipo vamwe vane mhuri kana kuti vane hama dzavo dziri kunze kwenyika dzinobatsiravo nokuvatumira mari kana kuti nezvimwe zvinhu zvavanofanira kushandisa mumusha asi vari vashoma vanhu vakaita savavo. Toda didi kuona kuti mari inotumirwa kumusha navanhu vari kunze kwenyika muZimbabwe inobatsira zvakadini uyezve pane zvingaitwa here kuti mari iyi inyatsobatsira nyika yese pamwe chete pachinhambo chokungoti ingotsakatika kana ichinge yasvika munyika. Vhiki inoi pakaita kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvichisanganisira upfu, shuga, mpunga, munyu nezvimwe zvakadaro. Vanhu vanozvikwanisa sei zvinhu zvinoramba zvichikwira kudai asi mari dzavo dzisingawedzerwe? Ndo nyaya toda kuti mutibatsire nayo. Saka kana muchinge muchikwanisa muchida kupinda muchirongwa motifonera panhamba dzedu 001 202 619-2077 tiko kufonerai tiko gubanao nemwi pfungwa dzamunenge muinadzo. Gande.
Yebo mnumzana Wande, njengokutsho kwethu lamhlanje ke sikhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esiwomile kakhulu. Sikhangela nje kodwa siyazi ukubana iholo lona alikhwelanga. Abantu bayakhala kodwa ke abanye abahlala phetheya, abahlala kudiaspora, kuthiwa yibo asebebambe ilizwe leZimbabwe ngoba bethumela ke imali izihlobo labangane, imali yohlobo lwe-US dollar eyiyo engani isisindo sakhona siloko singcono. Mr. Wande?
Tine sivangeni dubebe sivanengi juve, sorry, ve Zimbabwe Exiles Forum vari South Africa vatina vaparo nare. Makadini ko Mr. Duve?
Tiripo makadini waite wangu.
Aiwa, tiri nani, ndimi muriku munogara mchishanya mchisuka kumusha, ndimi munogara mchivona mchitumira zvinhu kumusha. Chii chamungati taurira pamusoro penyaya yatakatarisana nayo nhasi, kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushomeka kushaya uremu kwemari yekuZimbabwe yema RTGS nezvimwe zvese zvakadari izvi. Chii chamungati taurira Mr. Dube?
Zvakaoma. Vanhu vengorarama nenyasha dzamwari nokuti ukavona une uchirarama uri kuZimbabwe usina mwana uri kudhobheni kana kuti kuuk kana kuusa hazharaine kuuraya nokuti zvaoma zvekuti mafuta chavo 2 lita yemafuta kwanzi ava kuita 20 RTGs. Zvino 20 RTGs yaizvo inowanikwa nani? So basically vanhu vari kuZimbabwe they are more of a dignitary in South Africa. Things are terrible and alamari kuchema.
Pamuri munoona vanhu vachitumirawo zvinhu kumusha zvakaita segrocery kana kuti nemari zvichisvika hazvo?
There is a business yavanhu vanenge vana malaicha. Vana malaicha zvavanoita ndezvekuti vanotora magrocery zvokudhiriva kuZimbabwe kumafamilizi amarelatives anenge atumira. Vanhu vazhinji vari muno vanotozviziva kuti hazviiti kuti ukapindira maishuga kumisha nokuti kana usina kudero unenge wade kasendeza keserious causation. The situation is actually back to 2008, 2006, where people had actually stopped hoping for anything from within. Vakatomirira zvavo kuti vadi vachatumidza nevana vavo kana kuti hama dzavo dziri kusouth Africa. Saka vanhu kutumira vanotumira zvekuti kadoenda papahouse mukambo ndenoi especially mazuva ano emonthend hour unenge uchitoona magroceries akatigara ari mabhazi achingazvitumidza navanhu kumusha kuti chi vanhu vararame. Mamiriro aita situation ari well captured in a book which I wrote called No Gold No Goal. Rinopatana kudzi rakagara kuti vanhu vari kumusha vanorarama sei nekutumidza zvekudya nechikafu navanhu vari mudiaspora.
Makariverenga here bhuku iri?
Bhuku iri ndini munyori wachona.
Saka
ndaitosheya
nevaexperience. Ndanga ndisina kunzwa ipapo.
Ndichiona kudzidzana paita vana veZimbabwe vari muno nevari kuzimbabwe.
Asi ndinonzwa chose nyenye na malaicha kuti vano batsira zvikuru pane ku takatasa kuti zvinenge zvitumirwa kwe zvinenge zvisina kuwanda zvinenge zviri zvishomawo zvinosvika hazvo pane kuvimbana kuripo here pakati pa peba vanhu vanotumira nevano vanotakura zvinhu zvacho
kuvimbana kuripo nokuti inodova industry yakatozvimirira inomeka shuwa kuti zvamunenge matumira kumusha zvinosvika kuma intended target. Saka hapana maraicha ake unganyanya kuita zvenhubuka kuti zveutoti zvekuba zvaunenge atumirwa nekuti iye unenge achizourayirawo business because kana ukadero panobuda guhu rokuti endiwo muiti wako saka vana maraicha vazhinji havo havanosvika. Asi munenge zivavo kuti hapanga hushaitivo ume kana kuti vaviri vanenge vane chi vane maitiro asingana chii asi kazhinji hazvo vanosvika. Zvinenge zvitumidzwa izvi zvinenge zvitumidzwa zvinhu zvakawanda. Vuwandi hwazvo ndohwo zvichitemaina kuti ivo unobhadhara mari iyi kunoona malaicha. Saka vanhu vanotumira zvakatowanda kubva kuzvikuru zvikuru kubva kuna mafiriji matihi mazvikafu kuitira kuti vanhu varara nekumusha. Ini vhiki rinorapera iri ndaitotumira tv kune ava vazala vamidzilavayo iyo yavo yakafa saka kuti uitenge ukoko mara tv zvacho akati wande kana tv yacho yakatosvika hapana kana problem.
Zvino Zimbabwe ichasvika kupi ichingorarama nenzira yongoti kwakusaizvozvo izvi munozviona sei?
Zvezimbabwe zvoida kupindira kwamwari nekuti chero iyo vanotonga vacho vanofanirwa kunge vachiita effort yekuti vanatse zvinhu pari kutaridzika kuti havana kana nehanya kuti vaimprove zvinhu yangova madadi kwazvidii kwako vangova kungoti waita zvake madiro ajejina utarise ufunge kuti iyo nyaya yacho yakamira papi ende iye maeport ekuadresa zvinhu zvacho ari papi kuti looks like our leaders have actually given hope or they are no longer giving any effort to assist. Iyo zvavari kubeta ndezvekuti vanenge vachidozvimimira vari voga vachidotgonzizizi anti zvatisita pazvatisita asi effort yekuti vagadzirise zvinhu hadhireni.
So, Mr. Dube, are you sending just food or you are sending money as well to your folks back home?
Mana ibetsero nokutsumira mari iti kana kuti yei because mari kumusha vanayo mara TG saka tavanoda chacho chechikafu mari chero kwavatumira inogovatumira mari kuti vatengei nokuti there's nothing to buy, things are not affordable there. So it's best that you buy them the basic commodities. You can buy a scarf, you can buy a hand, you can buy a blanket, you can buy a fridge, you can buy a house, you can buy a house, you can buy a house. It is more helpful than taking the money. Because Marivani Gwana has business or anything. Vana veko kumusha haukati mvira RTGS kuya kuno because RTGS yacho inorarama online haiti mari yekuti inobata maoko inenge vaizvo zvinotozvirikokesha kuti akusaia mari yakati manje kunoko hakuna izvozvo kune economy refunctional.
Mr. Dube, stay on the line, we'll get back to you in a minute please.
Yes,
Mr. Dube is raising some interesting topics there. It looks like, you know, it's quite a bad situation.
Now, you know, people are forced to trust people they don't even know, just to give them parcels and big items and hope that, you know, the things will get there. But there is no choice anymore. People are just stranded.
Yeah, but like Mr. Dube has pointed out, you know, these people seem to be trustworthy because they know if something goes wrong, then they are quite kind of blacklisted, you know.
It's so sad that money can be made out of the problems of other people.
Okay. So to our listeners there, we are talking tonight about the economic situation in Zimbabwe, especially looking at how the diaspora is helping the situation. We understand that the diaspora remittances from all over the world, they are well over $1 billion, which is quite amazing. Okay, Mr. Wande, we have our second guest, Mr. Cassius Mpofu. Mnumzana Mpofu, say wamgela hetingwen.
Ababa, ibingelaba sagazumsaga zomkulu, ibingelaba lalele bomsaga zomkulu
sitiseni. Okay, ay sibongile, say temba laba lalele bethu labo bayabonga. Ye mnumzana, ungasitshela ngodubo olukhona ekhaya ukuthi lina njengabantu abaphandle kwelizwe liphathisa ngokunjani?
Udubo olukhona ekhaya kwamanje indaba kakhulu eyokudla, indaba yentengo yezinto, indaba yemali. So ke thina ngapha njengabantu abasebenza bangaphandle kwelizwe siyazama ngakho konke sikwenelisa ukuthi siphathise abantu abasekhaya ngalokho abangabe bayakufuna. Siyathenga izinto ezidliwayo ngapha, sibathumele ekhaya, sithumela lezi mali ukuthi basizakale kulukhuni abazabe bekwenza. So kulobunzima obukhulu abantu ababhekane lalo, olufulathi abantu bonke nje sifake amakhanda ndaweni sisiza nabantu basekhaya, ngoba lokho kwenzakala ekhaya abakukhethanga. Akuzo bakhona abanye esingathi bakukhetha, kodwa-ke kwasidala ababangukhethanga. So sisiza ngali lezo ndlela zomuntu bathumele kokudla, sibathumele kunye okufunakalako njengakhona ukuba
manje nxa lithumela khonapho ayiso mali eningi yini ecina ichitheka ekupheni omalayitsha la?
Ya khona kuba nokuthi imali iyalahleka lezo ndlela, kodwa-ke kuyake kungasela enye indlela esingathi siyenze, ngoba nakhona ma singathi thina sibambe leyo mali sidaka sithumele ekhaya, sesisho abantu abasekhaya sokumele bafe. Kukanti-ke ukusuka kwethu ekhaya sizosebenza emazweni esebenza kwathini e-Afrika lapha lamaye angaphandle, sasuswa yikuthi sesibona ukuthi asimele sukuthi sigcine imuli zethu esinazo ekhaya. Sosaxa mngcono siyesebenza singaphandle kwelizwe, sibasapote lesilathi sikhona. Abanye baseBotswana, abanye baseSouth Africa, abanye baseNamibia, lamazwe amanye anjalo. So into eyasisusayo sasuswa yibo laba bantu abasekhaya ukuthi sibatholele something engabasiza. Kuyadula omalayitha, bayadula ngoba labo badla khophana umsebenzi, bafana nomlayo nje umuntu ovukela emsebenzini. Umsebenzi walwana abawenzayo ukuthi bathwale impahla zabantu labo, bagcina ngaleyo ndlela iy'muli zabo zonke ezindaweni ezihlekeyo. Kodwa-ke kusuka kube ngcono ukuthini impahla zongapha ziyathengeka, kungaba lokudula kancane ukuzithwala kusekhaya, kodwa ziyathengeka nakhona. Ukate ukuthi umuntu uma engabe xa engumuntu esebenza ngaphandle kwelizwe ehambise izinto ekhaya, abe lo muntu asebenzisana nayo ngumalayitha, kubasiza kakhulu ma abantu labo sebenza nabo kuhle. Kwesinye isikhathi ne-discount uyayithola, loba kusiba nzima kubo bebhadala izimali eziningi mabethwala impahla besika, kodwa kwesinye isikhathi uyathola i-discount ma uyi-customer bayazo. Lufika lokho kokufika nakho cela nihambisele ukudla kwabantwana ekhaya, bayeyemukela leyo mali yabo nakho, akuhluphi nje kakhulu. Kodwa-ke kunzima ngoba sisebenza sini one ndawo, sisebenzele ukudla, sinabhodalisheni enkulu esiyenzayo.
Hayi, siyabonga ungayikhatshana, bamba ucingo khonapho Mr. Wande. Understand where we call.
Yes. Pa makadi pa runara.
Ndiri ko makadi.
Tiri po yadu, tiri kutaura nani uye muri kupi?
Ndiri kutaura na Romeo Mugande, ndiri kubinga.
Muri kubinga, makadi ni kwa Mugande, ndiri kuyeuka mchimbofona. Nasi moda kugwana nesu nyaya iyi, moda kutiudza chi?
Ndoda kumuza kuti, ndo kumira utara ndi ndebe.
Ah, chaizo, taura zenyu.
Kuluma mnumza.
Ok, napa kuluma kuloko kumipolo kuti abantu batole imali ezincane zingasakwanisi ukubancedisa kuhle kuhle.
indaba le njengapha sesibamba kubi special mina ngukansela ngapha ebhinga kuward 17 lawo.
Oho, kuward 17 ungapi kwebhinga center?
Ngapha phezulu elusulu kwesina magonde, tifisina magonde.
Oho, hayi kungibuza ngoba bengikhona ngapha ebhinga kumvike edlulela.
Ayebo.
Yey, ngifike ngabona amanzi abilayo.
Ah, ufikile sibili ngingawabona.
Yey, hayi ungasiphathisa ngembono yakho.
Hayi mina bengilesikala zokuthi ngabe uhulumeni uyasizwisisa, uyasizwela sibili. Because ngapha ebhinga ngendaba zamatitha laba sebesukile ngemali ezincane abasitholayo. Ngapha isikolo sesitile, because uyathola ukuthi isikolo esilazo ngapha ebhinga, izineziningi zangikhona ngama-annex. So amatitha amaningi babevela ngapha phezulu esishoneni basuka babuyela ngale. So isikolo eziningi ngapha usela amatitha. So sele amatitha maybe uyathola isikolo esisodwa sesela amatitha abafika abo-14. So usela maybe abayi-65. Lokhu sebebuyele bonke amatitha abangikhona. So oku sokuthwalisa abantu nzima, abadala sebebhadala esikolo, amatitha abangikhona asebenzisa esikolo sangikhona sebesithathela abantu bokuthi befundisa abantu ababo esikolo.
Hayi kunzima, sizakufonela sixoxe kabanzi ngendaba naleyo.
Hayi kulungile.
Okay, hayi sibongile kakhulu.
Hayi, sanibonga.
Okay, Mr. Wande. The caller there is saying that in Binga, many teachers have left. There are so few teachers that, you know, you find a whole school with a couple of teachers, and he says mostly those who had been there have gone because, you know, of language barriers or something. So that's why I said I'll call him, and then maybe we can find out what's really going on.
Yes, that's that's a very really important story.
Yeah. Hello, caller.
Hello, Makadiko.
Eh, tiri kutaura nani uye muri kupi?
Muri kutaura na Solomon Matsaire, South Africa, Limpopo, Lipalale.
Aha, makali niko, makali nenyu?
Ah, isu tinofara zvedu kungorwadziwa nezvirikuitika kumusha kuZimbabwe.
Taura nenyu takaterera, tiudzeiwo zvamunofunga nezvamuri kuona.
Ini chandiri kuona ndichekuti solution pa ma challenges atinawo hapana, because mukatarisa movie yataitwa nhasi yekubvana mastrike kutoratidza kuti parida kudzvanyirwa munhu zvakasimba nekuti what was supposed to happen is that because zvinhu zviri kukwira, masalaries evanhu asingakwiri, obviously vanhu zvaiposwa vanhupinda paroda achistrike kuti mari dzavo dzivedzerwe. Kana paiswa mutemo wekuti zvanzi kana tichida kustrika ndokufanira kutanga da kutendera saemployer kutende pastrike. Ndiona sekuti utaro dzvanyiro hwakaitisisa kupfuura hwaiitwa navamugabe, even kupfuura hwasinei.
Saka
zvotoda kuti vana veZimbabwe zvoda kuti timuke titsvage way yekuzvisunungura.
Kana muchiti titsvage way yekuzvisunungura, munoreva chi?
We must find other means, because it looks like we are liberated, but now it appears that it's called a joke. So, as you are saying, imagine that you have $500 bonds. You have to show what you want to do, you have to show $100-something bonds. My prices are from Zoro Sakanese, but the salary is a quality. Could you take a basic? It's a very basic, so put the uncle to go in Muria Gashapan. What more transport you could do another language coro, masses and stuff? People cannot afford. So this is a slavery, itori Yakanese. How can you have a government in Opavano, or Sandivayo married Singapore, Nashan? What is that? situation ira kuti havana basa nevanhu. So tinogona kungonyeperwa nana Minister of Finance anamutsunungwa achiti vachiti zvanzi hano zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kupechira, economy iri kuimprova, but there's nothing on the ground to show that the economy is going is improving. The economic environment is going down and everything is bad. So tinganyeperwa every time vachitaura mafence ways ava vachiti zvanzi ha zvinhu zviri kufamba hani surplus what there's no surplus. Everything is going on the negative direction. So tinogona kungonyarara ka tichingotarisa tichiti no tofana kungotera hurumende yedu, but for what? Because right now we are destroying the future of Zimbabwe. Mwana ari kuenda kuchikoro zvino anodziswa nani ticha wacho anenzara asina kubvadywa kumba. And ndivo vana vati kutarisira kuti vanofanira kusimuka Zimbabwe mangwana. Then tine generation yakaita to destroy in terms of education. Vasi vaingoendawo kuchikoro just kungoenda but zvinhu zvakaita hapana. Then tine vabva chikoro mabasa hakuna. So tiri kuvaka nyika yakaita sei.
Aiwa mukoma
kutaura ndikataura maproblems akawandisa. So I think we need something serious. We need to plan, because this is our life. This is Zimbabwe, our country. This is our life, and we want to leave a legacy. We cannot leave a legacy with this current situation.
Hai mukoma Solomon, tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Regai tione kuti zvichafamba sei. Ndofunga vamwe vatereri vanzwa mashoko enyu nezvamunofunga vachatifunerawo futi vagotiudzawo kuti zvingaitwa sei zvinhu izvi kuti zvinyatsotozanika nekuti zvoramba zvichienderera mberi. Saka tinotenda chaizvo mukoma Solomon. Ya mazvita chaizvo. Yeah, Solomon is very depressed about this situation.
Mm-hmm.
And he feels that people are now more oppressed than they were before independence.
Mm.
And that there are no ways of helping yourself, even if you are able. You know, you have money, you can't get things. Mm. To get the money, you have to get a job, and there are no jobs.
Mm.
So he's lamenting the situation and is comparing it to before independence, which is a very, very sad thing, you know, for us to come to that point.
Yeah, Mr. Wande, we have also our listeners and viewers who are watching us on Facebook. We have Ndabazezwe Vigi. He says, watching from North Carolina, right here in the United States. And then we have Forgive Mahlangu, who's watching us from Xavier, Southgate. Not sure where that is. Mm. And then Utitus Nkomo Uting, he says, East London, South Africa. Siyakufonela kathesi ke Titus Nkomo. And then we have Ndabazezwe Vicky again, who says, life will never be sustained by depending on diaspora funds because diasporans have their financial commitments too. The only honorable thing is for Mnangagwa and his ZANU-PF to concede defeat by socio-economic factors and just resign. And then we have Signoro Uncle K, who says, can you call me on Messenger? Mr. Signoro, unfortunately, we can't call you on Messenger. Give us your number, your telephone number, and we'll call you right back. And then Reza Blessing Renius is saying he's watching us from Zimbabwe, Mount Darwin. Thank you to everyone. Keep watching and following us, and please do give us your numbers and we'll call you right back, Mr. Wande.
Yes. Before we go to Mr. Nkomo, I want to find out from Mr. Dube. Mr. Dube, are you still there? Mr. Dube? Oh. I think we lost Mr. Dube.
Okay. Yes. So we have Mr. Nkomo?
Yes. How are you, Mr. Nkomo?
I'm okay. How are you?
I'm fine, sir. I'm fine. What language do you want to use today?
I can use Ndebele.
Okay. Go ahead, sir. We are all listening to you now. Mm-hmm. You got the microphone.
Yeah. kunzima futhi kakhulu ekhaya. Lathi siyazama singapha nje nangikhuluma eSlanda neSouth Africa. Into eyenzakala ekhaya enzima, so siyazama ukuthi sibe sithumile lathi khona ngale ukuthi ngile kungaba ngcono iy'muli zikhona ukuthi zabe ziphile zikhona ngale. So it's a very difficult situation ekhona sibili, hhayi kodwa kunzima sibili.
Manje uphathisa njani imuli njengoba wena okhona kungathi kungconywana kuyancwebeka kule khaya, uphathisa njani abasekhaya?
Ya isikhathi esiningi engiyabe ngikutholile kona lokho lami ngiyazama ukuthi bake emabhasini ngithumele imali betholi ukuthi abathenge something khona ngale, ngoba ngale kunzima sibili kakhulu. Ngapha kungcono seke sibambe abambe sitholathole okuncane bathise khona ngale ukuthi labo bathile.
Okokuthi umelele yini ukhetho oluzayo ukuthi uyevota?
Ye, ukhetho luzasile, silumelele. Sithemba ukuthi kuzaba lukhetho olukhululekileyo, ngoba sesikhathi lebethu senza ukhetho lungasoze lusibise lutho, but ukuthi siyevota, sizahamba siyevota, silumelele kakhulu.
Hayi, kuyezwakala mnumzana Nkomo, siyabonga kakhulu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu. Qhubekele phambili ngomsebenzi eliwenza.
Hayi, sibongile kakhulu. Yes, Mr. Wande, you were trying to find out from Mr. Sibanengi. Is he still there?
No, I think we've lost him, I think.
Oh, okay. Yeah. So let's go to Mr.
Yeah, before we go to
Mr. Mpofu.
Mr. Mpofu. We have two Mpofus here. Okay. All right. Okay. All right. Before we go to Mr. Mpofu, I have a message from Tawanda Rumhere. Arukuti Shaka Womba pa Zimbabwe Litawanda oyo. And then there's Leslie Chitope Arukuti Arukutiwona Aruk Mozambique. Tinotenda chaezo Leslie, tinoyemba kuti uruti nzwa shakanaka and kuti shaka nakako iko kwa uri. And then there's Joel Makotose Aruku Botswana na Courtney Mpemi ariku Cape Town. Tinotenda chose kuti muri kutandara nesu, tinoemba kuti muchatifonera kuti tikotaura nemi. Mr. Mpof,
yo,
what do you think we should do?
Hey, that's a very big question, that one. I think people of Zimbabwe have let themselves down. They've been given so many chances to decide about their future, but we have thrown away all those chances. Other countries, look at PRC, Tanzania, Kenya, they have changed the government that has failed to live to their expectations. But in Zimbabwe, since 1980, we are being led by criminals that came into power without any plan for the future. They came to power just to be in power. Now, I think it's very difficult. It's even difficult than it was before Mugabe went. Because Mugabe was a big detector, yes, but his days, I think, in power, he was almost losing everything. We were just supposed to wait for Mugabe to fall down. And what we did now, we made a mistake by reviving ZANU-PF by bringing a fresh man with no idea of how to solve the economy, with no idea of how to run the country, with no idea of doing anything. It's not even what to be a headman in Nangakwa. It's a very, very, very dull person that cannot take the country anywhere. Now, the people of Zimbabwe have got a very big task. If we had to go back to the incident when that was overthrown, I think if that thing is to happen again, which is possible, if it is to happen again, I can see a lot of people losing their lives this time, unlike before. We lost some people during that time, though it wasn't confirmed to officials, but we lost some people. But now it looks like in the army are in control. They are running the country. Nangakwa is just like someone who is being held hostage. The army is in control. They are helping some of them, especially the senior guys, they are getting whatever they want. For civilians, for people, for people, I think it's a very difficult situation that will last forever. Zimbabwe is going to be one of the poorest countries in the world. It's very difficult to solve the problems of Zimbabwe right now. What we need now, maybe, is a complete overhaul of the government, to do away with ZANU-PF, we start afresh. I don't know how we can do that one. It's very difficult.
No, thank you, Mr. Mpofu. Kande?
Yes, we have more callers, I mean more people who are following us on Facebook. We have Utabani Ndlovu, othi litshona njani basakazi abathandekayo. Hayi, sitshonile Thabani. Uthandiwe Mavundla laye uthi litshona njani isihlobo. Umandla Gama uthi amatshono bakwethu. Hayi, sitshonile. Upamela Khumalo uthi litshonile laye. Lo ubheka impilo moyo uthi safa saphela isizwe sikamthwakazi ye uyena usePretoria eSouth Africa. UBrighton Mzansi Ndebele uthi hi, I'm watching from Kempton Park, Johannesburg. Please call me. Ye, siyakufonela ke manje. Ye, bakhona bayakhuluma abalaleli, bayakhala ye ngomumo ukhona ekhaya ukuthi hayi unzima. Unzima kakhulukazi akubacunula kakhulu ukuthi hayi batshelwa ukubana umnotho welizwe ususiba ngcono. Ye, umphathi ntambo wezemali uhlale ekhulumile yena umnumzana Mthuli Ncube esithi yena konke kuhamba kahle, kuhamba ngendlela ehleliweyo, kodwa phansi lapha hayi akukhanyi njalo, yiko nje okungani kukhathaza abanenge. Ye, mnumzana Mpofu, uyayizwa imizamo kamnumzana Ncube othi yena kusiyafika u-October yonke into yabe isilungile isihamba kahle. Ungathini wena khona?
Do we still have Mr. Mpofu? I think
Mr. Mpofu?
We have Miss Mpofu. Oh. I think
hello.
Hello. Hello. Yes.
Makadini.
Tiripo Makadini yenyu. Pata wana mpofu wa hiri. Chakashitawa na Mr. Cassius Mpofu. Saka amuna yenyu kujwengira pakati. Welcome to the program.
Thank you.
Yes, Miss Mpofu, maybe you can give us an idea of how you are helping folks back home from here. I guess you are here in the United States, right? Okay, so how do you help people back home?
Okay, my children, kumusha tukubatsira munharaunda kuchitungidza kuzengesa kwandinogara. Tinongo identify vana vechikoro vanenge vane need to identify wo zvimwe zvakaita sepa clinic pandaitaura pai panga paita problem ye health semunhu wanesi. Togadzirisa matoilets acho. Iye zvine zvitira kutaya kushanda nameya wekuchitungwiza kuti tione tingaita sei kubatsira dambudziko remvura, especially kumatoilets pachitungwiza clinic hapana mvura, and then chitungwiza in general kuti how best can we do kuti tisimudzire nharaunda yedu ichitungwiza.
Ko tikatarisa ruzhinji rwevanhu, tikatarisa nyika yese nemamiriro azvakaita iko zvino izvi, munofungei nemamiriro akaita zvinhu kumusha?
Moziya, izvozvo kumusha zvekutogwadza kana kutora pachikaranga. Ini sakona kwangu zvachioniso ka ndakutona Zimbabwe yedu yato divide into two. It's like we've got two countries in one. Tine Zimbabwe section yeelectorate vanhu vakaita sana chioniso, vana mbuya achioniso na sekuru na chete. In the second part of Zimbabwe, ndiye MPs atakasarudza together are on the same side nezvano. Because my MPs edu andichaona vachitimiririra. It's like vakungozvimirira, they are forgetting takavasarudza ndokutimirira. Sei ndiri kudaro. Pane nyaya ndaona kuti hanzizvo ya you know that bill rasainwa naMnangagwa Nasiro.
Tripartite.
Yes, zero rechirungu ichocho. Rekutizvo vanhu havachakwanisi kuti vanodemonstrate like especially vemuma civil servants. Mapurisa, maticha, madoctors, manesi. Vakasagutikana nezvinhu vakanodemonstrata vonzi ani vanhudza basa rake. Pandiri kuti ma MP vari kuti kanyaka kuzona bhiura kuenda kunosainwa napresident. It means rambotanga raenda mastages ese rekuenda kuparlamenti vonosita voagria. Hongu tinobvuma kuti ma MPA opposition ka mashoma havakwanisi kuita much. But remember, the MP unodzoka kakunharaunda kwako kuti veduweka pane bill rakadai rakadai votiunza maconsequences acho maimplications ebill iroro vanhu voziva kana kuti devo demonstrate kana kuti vonyera machini at least people have to know avasitaura tozongonza kunzi bill rakutopaswa ratosainwa nani na president kuti chi rave it's now passed into law. And then my MP acho naiwayo tikuchima munika kuti hamuna petrol. But in terms of it's a rumor, I mean, the patient and the teacher quite here. The rumor is my MP actually, Lord Tibato is to set aside my gas stations, Abo Vega, a good person who I'm queue in a game of army. Who does that? Would the MP and the Casa Ruza, I was not going to be queue name, what I'm going to be Mako Vega. Varkuda Tans, Varkatizo, Mutulaka Tans, and a bureaucratic and a budget. And they are saying, if you want us to sign it up with a budget, you to back up my conditions. They my MPs, Vadota Badal, Mariao in US dollars. You have any kind of idea, guys? You need the Abusaruzan to pay one bond in the RTGS. You want the cost of the 20 million, what would pay my US dollars? Vadota my gas stations, Abu Vega. Vadota my two cars. Iyo zvishima MPs edu andazi vane motokari mbiri vakapiwa last year imwe nedzishe vanza kuda kupiwa imwe futi kana vakatopiwa I don't know. So kana nyika ichinge zvinhu zvichinetsa saizvozvi tiri dzaniri kufaila ma MP tokusarudza tovasarudza voenda vonoita zvakaita izvozvi who is going to stand for vanhu veZimbabwe. Which means the electorate ka tisorewa pa tinorohwa pakaitwa strike pakaitwa ma demonstrations tisinourayiwa tisirufa nenzara tisinda pama queues ma MP vachifara vanhu vezani. So I see Zimbabweans are very similar representation.
Musa was okay. Gande, you know, Mr. Mpofia is bringing up quite a number of issues. There seems to be two worlds now in Zimbabwe, whereby the MPs have their own lot, and the so-called, you know, majority have their own lot. And she is very bitter about the way the MPs behave, and she cannot understand how this bill got as far as the president's desk. That prohibits people from demonstrating, you know, civil servants and things like that. So she's not very happy about it. I should admit that she's very articulate about it, and Ms. Mpof, Mira, stay on the line. I'm coming back to you.
Okay.
Paro nari magadi niko.
Ndiripoka na magadi wondo mananda varikutaura kuno South Africa. Magadi muri eZimbabwe mese pasire.
Ndiripo mananda matoka tinokutambirai.
No,
okay. Sorry,
excuse. Panesha, sorry. Va one day, never zero.
In the other,
putting the button in a Monday city. It's a quad, you could ratio a money, a miniature, a good communication, as Nakumira Shakanaka, as Nashaka woman. As in the Satinga Shika Kunika Kreduko, a kind of good, Kunuksa Pasca, Quatinokara. Ndirikutaura ndakanangana nesituation yakuitika muno South Africa. The days of Zimbabwean to live in South Africa are now numbered. Mazuva okurarama tiri muno South Africa ava numbered. Soon or later, tichadzokera kumusha. Nekuti situation yacho yasvika pasina kumira zvakanaka. Vakanditeerera vanogara muno South Africa vanonzwisisa kuti ndirikureva kuti kudini. Vanhu vari kufurwa. Vanhu havachakwanisi kudriva even kana mausiku zvaazvikungoriska kuti should I go or should I stay. Upenyu hausina kumira zvakanaka. Sei ndataura ndichiita izvi? Pane vabva kutaura mai avo vamatini nemisis Mpofu vati maMP vakutozvifidha vahwande vane mazuva vachida kuti isu havachatimiriri tava neZimbabwe mbiri. Ndanga ndida kuti maoperations egovernment nesu kuvanhu kunoku takatosiyana mukaona vanhu vachibatwa muHarare muya vachidzingirirwa. In agreement ye council zvinotozikanwa zvine zvatogariwa muchemba kuti mapurisa hasi kushanda basa ngaainde anodzinga vanhu hapatendegwi. Kana ivovo vuya pamhepo voti hatizivi. Ndo zvinoita administration yegovernment nepolitics. Kungatonga MDC nhasi inoita the same thing kudzingirira vanhu mutaundi pasingabvumirwi kuti vatengese. Zvokwadi vahwande zvimwe zvakaoma muchiona kuti vanhu mari yavanowana shoma iyoyo. Ini ndinofunga sokuti kuda hurumende ingaa yakatitsvagira nzira dzimwe dzenzira kuti vana imi muri kunze pamunotumira chikafu chenyu ichi tinoda kuti mutumire nenzira yakadai inoita kuti chikafu chiya pachinotumirwa chikwanise kusvika kuhama dzedu dziya dzinene dzikara dziri kumusha. Izvozvo zvinotibatsira kuti vanhu vachawana chichemo chavanoti pabhodha tinozosvika pakudai pakati tinozoona pakudai. Ndinobvumirana nevanotaura kuti corruption zveshuwa yauraya nyika muno musouth africa. Kutaura kwatiri kuita kune inonzi set copia commission iri kuendera mberi. A lot of money was looted, billions and billions. Kana kune anozofona handifungi kuti anoisiya nhauyiwe. Billions and billions, but it's not easy to arrest my politician. Haisiri nyore vanhu vangafunga kuti pamwe kuda vamunangabva havasi kukuda kuita basa ravo nenzira yakanaka. Hei, zvine process makomiti angu hama neshamwari, zvine process. Handi nyore kukanda chiredzo makazara ngwena uchinyatsoa kuti dzimwe dzinoda nekumashure, dzimwe dzichabuda nekupi. Tinofarira kuti nyika yedu iri nerugare. Ini ndinofunga kuti yatingabatana nyika yedu ngatimboshandisai voice wayo. Titi nhaye vakuru vedu nevese ava vakafunda vatinhwa vanotaura ava vanotaura nezvematongerwo enyika, vanotaura nezveikonomi, ngapavhoitwa such kind of a conference yekuti which direction should we take as Zimbabweans. Then we move on with only one solution toona kuti inotisvitsa papi. Kuda nyika yedu ingava nechimiro chakanaka. I remember Zambia suffered a lot, but they have never made it a noise that the Zimbabweans have made today.
Mazvita chaizvo manhandara tinotenda namashoko enyu. Mazvita chaizvo. Ndisati ndapa Miss Chioneso Mpofu time yokupindura zvataurwa, pane ari pafoni kubva kuBotswana. Makadini? Halo, vari kuBotswana, tiri kutaura nani?
Ndini Barnabas. Muri kunzwa?
Tiri kukunzwai zvikuru. Taura zvenyu.
All right. Ndotaura handiti ka?
Hongu, taura zvenyu.
Nditaure, muri kunzwa handiti?
Tiri kukunzwai.
All right. Chandanchida kuti nditaure inini ndechokuti hurumende yedu chaichaye kuZimbabwe ikai ivo vana munangagwa ava hazvina kutanga nhasi kana kuti kutanga nezuro kana kuti zvakabvira kudhara stereka kubvira nguva yehondo iyo iye nguva yehondo iye vari kuMozambique vairova Rhodesia vachidzokera kuMozambique zanura forces Zipra forces zvichiri vachibva kuZambia kwaKenneth Kaunda. So hapana zvinoshamisa ende vanhu veZanu PF vakabvira kudhara nemusambo wavo iwoyo. Muri kundinzwa here?
Tiri kukunzwai vava, taura zvenyu.
Good. Vakabvira kudhara stereki nemaitiro avo iwayaya. Zvino kana pakaitika maelections ivo ndivanongohwina chete. Opposition yakahwina inonzi haina kuhwina, vanoba. Makati mutaure morowa mosungwa vakauraya vanhu vakawanda tiri kuvanhu vezanu muno.
Okay, yeah, ndofunga tava varasikava. Miss Mpofu muripo here? Miss Mpofu?
Ndiripo.
Ehe. Mambodza zvataurwa navamanhanda ava vanga vachiti zviri kuitwa izvo ndo maitirwo azvo haisiri mhosva yeZANU PF. Munoda kupindura manzwa zvavanga vachitaura handiti?
Handakupanzwe papa kuti haisi mhosva yeZANU PF.
Eya, vanga vachiti vanga vachipindura pamamataura muchiti kunyangwe veMDC vakatonga zvekuitwa namaMP izvozvo izvo ndo zvavanongoita, saka haisiri mhosva yevanhu vari kutonga. Vanga vachitaura nenyaya yamamuchitsanangura yekuti maMP vanoda magas station avo vega, vanomira makiyu avo vega, zvinhu zvakaita saizvozvo. Taura henyu mupedzise nhoroondo yenyu yamamuchitipa.
Inini point yangu ndechekuti zvandati inini munyika mbiri handiti muZimbabwe ka ndoti MP eopposition avasisina kusiyana neZANU PF, varitodyidzana neZANU PF, varoda kutinyebe kuti vari kuchiva chiri kutimiririra. It's unfortunate, handi kuti zvokonzerwa here nekutizvo Chamisa haasi muparliament navo mukuru wavo, saka is not in control zvakanyanya. Handizivi kuti ndingapa explanation yekuti kudii, because tikatora Innocent Gonesa handiti ndiye chief whip weMDC. Ndiye akatopa that popo, ndiye akatoiraisa that issue yekuti vanoda matwo vehicles, motikari yekutaundi nemotikari yekureseva. In an economy iri kuchema zvatakaita, munhu weMDC ndozvi kundirwadza izvozvo. Moza nezvanzi iZANU yadaroka tiyangoti haiwa maZANU ino bonds vanoita, but this is opposition. Hatiri takatotarisiravo kwavari kundi vachatimiririra kuti kana ZANU yodaiwo MDC or whoever opposition ndoichachema nesu. But kana iwo uriwewo loya wangu anati ndiri kundimiririra, waakuenda kusaidi dzekuti hazvikuitwa nemuvengi wangu, tikufamba chirudzii. So apa handi kuataka MDC, don't get me wrong, I'm attacking maMPs, maMPs eopposition vari kubvumira nezviri kuitwa negovernment, vasingatauri kune vanhu, vari kutoda motikari 22 yekutaundi neyekumusha. MP wokumaubra unee kutaundi yekumusha kupi kwacho? Pari kumbisangana newe paline yepetro ndichikuudza kuti MP makadi, muri kuzoonawo sei izvi? Handikuoni because mega station yenyu mega. Vati vedzi eliti ka vachatogumani nesu isusu takavasarudza, takutovanhuwira nichiita vaumba tisina kugeza because hakuna mvura, saka vasida kumira muraini nesu. Vada kuinkirizwa macar loans avo anenge achibva out of the country, mota kubva out of the country vachitenga voinkirizirwa mari dzacho. Zvinorevei izvozvo?
Manje
votoisa ransom pana Mutuli. Mutuli ndagara ndakatomumakawo zvangu, ouya nebhajeti yake, votomuti kada kuti tisaine bhajeti kuti tiite appropriate this budget. Tanga wativa conditions aya, kwari kumaconditions ekuti nibvisa sweji kuchitungiza. Why don't they give maconditions anobhenefita isusu vanhu vakavasarudza than maconditions anobhenefita ivo? Vanga ani pamaMP nevanza dzaripo ekuti vangapa condition yekuti budget iholdiwe because of just a handful of my MPs at the expense of the whole country. This is sad. Kanduze kuti ende zvisika kukanzizvo paita problem ngakuitwe demonstration. Anodemonstrata mwana wangu nehanzvadzi yangu ndanopinda mustreet ndovanorohwa maMP oyo kutanzi vanhu vedu varohwa, vanhu vedu varohwa, and yet inini hamusi kutimiririra, and vanenge vasiva pamademonstrations achona futi. They won't even be there. Tikatochema tichienda kupi, right? It's like we are nowhere. We don't even know what to do. Ndiri muno zvangu but ndirikutaura semunhu ari kuZimbabwe right now kuti munhu ari muZimbabwe iye zvine izvi asina chekubata, ari kuti izvi magetsi adzimwa. Tinochaita ari kufungei achinzwa kuti MP ave nemotikari yechitu? Anonzwa sei?
All right, thank you so much, Mr. Mpofu. We have a caller here, Silo Mnumzana Ndebele. Sakwamukela uhlelo?
Yebo.
Yebo Ndebele, unjani?
Siyaphila njani le?
Hayi, siyaphila. Eh, kunjani khona ngapha?
Yo, hayi. Ngapha siyazama inoba nje isimo sezima kodwa hayi.
Okay, ungasiphi imbono yakho?
Yebo, ngikhanda ukukhuluma ngesimo sasekhaya lesi. lesi simo asimnandanga especially kuthi intsha okumele ukuthi ngatsha ziqhenye ukuthi singasithi singama-born free kodwa i-freedom yakhona asiyibona ngoba la esikhona kunzima nalapho ekhaya kunzima so asazi ukuthi into enzwanile le ukuhlongi kakhulu especially thina intsha
manje
ngikhuluma nje inhliziyo zethu zibuhlungayo
manje ubona ukuthi wena ubona ngani kuyini okungaphathisa ilizwe ukuthi liye phambili
maro ngashintsha lo hulumende nje ngibona ngathi kungaba ngcono
njengoba pho esanda votelwa
kungene abantu abasha abasenembono emisha ifuna nje young minds young people maybe they can lead this country in a better place
kodwa kuphela abasanda votelwa laba abasebe ababusayo
siyakubona lokho kodwa
ya kunzima
kunzima ngoba nathi ngapha siyazama ukusebenza siyazama ukusebenza imali zangkhona esisebenza sizithumela emakhaya zisala singela lutho nathi
heyi bantu hayi sibongile kakhulu mnumzana Yes, Mr. Wande, we are coming to the end of the show. Maybe Ms. Mpofu would like to wrap up.
To give us your last words. Muripere, Ms. Mpofu.
Ongu njiripu. My last words is zanu ya kundikana sa chose. Ma MPLU, please, we are begging you. Regae kuvara irwa. Regai kuvarairwa takakusarudzai kuti mutimirirewo ndimi mutoriwo ndivo our last hope kuti vachitiwo zvinhu zvisvinu but kana vakucrossa camp kuenda the other side hatichazvihwisisi saka Innocent Gonese netimu yake please ngavafunge zvinhu kwazvo
Kwa mama mbotawara kapaya mchiti munozwa hini kuti vashoma mparlamenti zvekuti kana pachivhotwa kazhinji vano vanokundwa nekuti ivo vashoma haisiriyo problem here ya muri kutaura iyi
I problem but hanzi kufa kwemurume kubudaura zvokangoti ndingakombwa ngonyarara ngavabude pachira ngavataure kuvanhu kuti vedu vei kuno kwaita chichemo chakati chakati tozozuru toona kuti vedu pane chichemo chiripo panoti tozongonzwa kuti zibhiura tosainiwa rakatopfuura why were they quiet all along both from what I understand dzakanzi dzakapaswa musenate 23rd May which means dzangatobva kuparliament way before then dzozinda kusenate dzozinda kupresident's desk pakangonyararwa kuda zvakabuda pabepa kana zvakadi vakadi kutaurira vamwe vanhu iye zvinhu kuzotanzi panehanzi kune 255 mabills arikwana kutaurwa nezvavo munhu angatizotanzi hapana not even a single one rakaraiswa nemunhu weopposition what are they going to why are they going to parliament maopposition MPs vanongoenda ngosongonogara upiwa mari vodzoka hapana chari kumboraizawo kuti vati issue yakati and at the end of the day vautanzi dobhadro mari maus maese kuti ndira kuparamenti kuonogara vachidzisa masiti vari imomo vanochaanikwa chii zvichemo zviriko zvakawandisa se zvikada ine anomhotera chimwe chichemo one vakadi kuchiendesawo ichocho they don't asi zvichemo zvavo ndizvongoti vabuda zvine motikari mbiri mbiri ehe vashoma but ngavamiremire kuti vanive pane chakati hatii kuchikwanisa tibatsirewo come back kune evanhu vakakusarudza uya uchiudze
zviriko Unfortunately, Ms. Mpofu, we have run out of time. Thank you so much for joining us. All right, that was Ms. Chiwoneso Mpofu. She's here in the United States. We also had Mr. Sibanengi Dube, of the Zimbabwe Exiles Forum, and Mr. Cassius J.S. Manampofu from South Africa. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Chandono Kawande. Until we see you next time, good night.